Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaccine ziri kuti wanike vamwe vari kutobva kune mamwe matunhu vari kutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru kubayiwa.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Voter turnout yekuZambia it was well above 70%. Ndosva tiri kutaura izvozvo kuti vanhu vakava register kuvota vakanovota vese zvine mutsindo zvinoita kuti kana wekubirira uite mushoma.
Mutungamiri webato guru rinopikisa muZambia vaHakainde Hichilema vokunda mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu zvine mutsindo musarudzo. VaLungu vanoti vatambira kukundwa sezvo iri tsika yeZambia yekutambidzana masimba murunyararo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMalawi kumusangano weSADC wepagore, uko mutungamiri wenyika iyi vaLazarus Chakwera vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wegungano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nezana nevapfumbamwe kana kuti 4109. Vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu kana kuti 235 vakawanikwa vaine chirwere chine zuro zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri rine zviuru makumi masere nevasere kana kuti 120,088. Vamwe vanhu mazana matanhatu nevanomwe kana kuti 607 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 97,323. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni maviri nezviuru makumi matanhatu nezvina zvine mazana matatu negumi nevana kana kuti 2,064,314. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvina nemazana manomwe negumi nevashanu kana kuti 1,224,715. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya yenhomba iyi, kanzura weward 14 mudunhu reUzumba kuMashonaland East vaFagio Zvondai Marowa vanoti chirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 chiri kufamba zvakanaka mudunhu mavo, kunyange hazvo pakambenge paine matambudziko ekushayikwa kwedzimwe nhomba mune mamwe makiriniki. Vanoti vanhu vari kuenda kumakiriniki enhakiwa nemarembera ayo ari munharaunda mavo, asi vamwe vari kuendawo kuchipatara chikuru chemutawatawa kana mamwe makiriniki ari pedyo navo akaita semashabanhaka kana Chitimbe. Kanzura Marowa vanoti vari kuvakawo makiriniki mana anoti Kaseke, Mayema, Mutize neZanga vachibatsirwa nevagari pamwe nemadzisavira avo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Kwete toda kutenda kuti vaccine ziri kuti wanike vamwe vari kutobva kune mamwe matunhu vari kutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru. Toda kutenda futi masoja akauya achitibatsiridza kubaya nhomba. We are very happy, we are very excited kuti vana mukoti vedu nana chiremba vedu vari kushanda zvakaomarara, nyangwe zvakaoma kuti vanenge vachiita sekuti zvimwe zvekushandisa zvinenge zvakatishomeka, asi vari kushanda zvakaoma.
Vanhu vari kubairwa papi nomba kudunhu kwenyu?
Vanhu vari kubairwa pa clinic panakiwa. Asiwo vamwe vanenge vachienda kuna Namutavata hospital. Uyezve maclinic ese ari muUMP ari kubairwa.
Tainzwawo vamwe vachichema ipo panhakiwa kuti unosvika ipapo woudzwa kunzi hapana nhomba yekutanga, pane nhomba yechipiri chete, kana kuti nhomba yechipiri dzaipo pane nhomba imwe chete. Dambudziko iroro rakagadziriswa here? Kouya nyaya yekuungana, vazhinji vari kubata COVID-19 vari kuiwanira mukuungana munzvimbo dzakaita sendufu nezvimwe zvakadaro. Kumaruwa kwenyu wemi muri kubata sei dambudziko iroro?
COVID because tine casualities wo tine vanhu vakatisiya vavanotoziva kuti auya akaurayiwa necovid. Saka vanhu vedu mudzinhamo vakungouyawo zvenguva duku vachipfuura kuchingosara varume vanenge vachichera kumakuva kuya, asi vakapfeka mamaski avo vaakuzvidzivirira, vaakuzivawo masocial distance. Tirikuti panhamo pega pega paunganwa pese panofanira kunge paine pekugeza maoko nemvura inoyerera.
Tiri kunzwawo kuti muri kuvaka makiriniki muwadhi menyu, mungatiudza kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, tiri kuvaka makiriniki mana. Tiri kuvaka kwamutize, tiri kuvaka kumaema, tiri kuvaka kwazanga, tiri kuvaka kwakaseke, uyezve tiri kuvaka house panakiwa yestaff house. Tinoda kutenda necommunity wemuwadhi 14 vari kubatsirana nesu, tichitendawo zvakare macooperatives nemaindividuals.
Ava vanga vari kanzura wewadhi 14 kuuzumba kumashanaland east, vafajio zvondai marova vari parunare kwakari kuuzumba nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuLilongwe kuMalawi, uko vari kupinda musangano wechimakumi mana nerimwe vesangano reSouthern African Development Community, SADC, uyo une chinangwa chekusimbaradza kudyidzana kwenyika idzi panguva ino yedenda reCOVID-19 riri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vatambirwa panhandare yekaMuzwi International Airport nemumiriri weZimbabwe munyika iyi Dr. Nancy Saungweme, uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava, avo vange vachipinda mune mumwe musangano yemakurukota yakatotanga kuitwa pamberi pemusangano mukuru wevatungamiri venyika. Musangano wemazuva maviri uyu uchatanga mangwana, uye uri kuitwa pasi pedingindira rekuti bolstering productive capacities in the face of the COVID-19 pandemic for inclusive, sustainable economic and industrial transformation. Asi vaMunangagwa avo vanove nhengo yekomiti yesangano iri inoona nezvekudzivirirwa kwedunhu kana kuti organ troika, vapinda musangano wekomiti iyi uyo wange wakatarisirwa kuzeya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, Eswatini, Lesotho pamwe neDemocratic Republic of Congo. Vatungamiri venyika dzemuSADC vakabatana neRwanda vakatotenderana kutumira mauto kudunhu reCabo Delgado kunorwisa vanopfurukidza mwero vechikwata cheAnza Ausuna, icho chinorwidzana nechimwe chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State. Zimbabwe ichaendesawo mauto ayo mazana matatu nemana kunobatsira mauto eMozambique. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera ndio vachatora matomu ekuvasa chigaro weSADC kubva kumutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi. Vatungamiri veSADC vanotarisirwawo kusarudza munyori mukuru wesangano iri kana kuti executive secretary, zvichitevera kusiya basa kwaamai Stegomena Lawrence Tex vekuTanzania mushure mekukwanisa makore masere vari pabasa sezvinodiwa nemutemo weSADC. Vari kuda chigaro ichi vanosanganisira vaElias Magosi vekuBotswana navaFaustina Luanga Mukela vekuDRC. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati kunyange pakavana sachigaro mutsva musangano reSADC, havaoni sangano iri richivandudza mashandiro aro zvakanyanya.
Ndinogona kuchinja nekuti vachakwera munhu munyowani anogona kunge aine mamwe maitiro akasiyana nevatachiziya. Uye pasekretariati ndio pane basa guru, pakaita munhu ane zinyekenyeke, munhu asina kunyatsoshanda zvine simba. pano kuna kusaita zvinhu zvakanaka tinoona tirangarira kuti papa ende vatomai salamao munhu anga achinyaya kuonekwa shanda ane kuda kuti zvinhu zvifambe negwara rakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Mutungamiriri weSadak Musha ari kupinda kana ane fungwa yekuti da kuchinja zvinhu panogona kuda kuita kakufamba kezvinhu. Mukatarira muchaona kuti pane vatungamiriri veSadak vakambozama kushandura zvinhu. Muenzaniso ndoda kukupai kwavamwana wasi vakatarisana ne zvaiitika muZimbabwe vakada kutaura chokwadi vakada kuudza vana vamugabe kuno chokwadi chaiitika munyika vachiti zvinhu ngazvigadzirwa.
Vati dai Sadik ine simba ingadai yakagadzira nyaya yekuMozambique iyo yauraisa vanhu vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu.
Zvikuru zviri kunyanya kuitwa uko zviri kuitwa neRwanda. Sadak pache zvayo haina simba ringaita kuti igadzirise zviri kuMozambique.
Musangano wevatungamiri venyika unotevera musangano wakaitwa nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mukusimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi mudunhu uyo wakatanga nemusi wechishanu ukaita chisungo chekuti nyika idzi dzinofanira kusimbaradza kudyidzana munyaya dzekuvaka maindastry pamwe nekurwisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa muZambia reUnited Party for National Development kana kuti UPND vaHakainde Hichilema ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeZambia vachikunda mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaHichilema vavana mavhoti anodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 miliyoni vachibva vadarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50.1% zvinodiwa kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Valungu vanga vachitevera vaine mavhoti anodarika miriyoni imwe chete nezviuru zvisere kana kuti 1.8 miliyoni. Sarudzo dzemuZambia dzanga dzakatarisirwawo nevakawanda muZimbabwe nedzimwe nyika.
Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Masangano anoongorora sarudzo ezvematongerwo enyika pamwe nevanhu zvavo muZimbabwe vanoti vadzidza zvakawanda kubva musarudzo dzemunyika yeZambia. Mumwe wechidiki afarira kupinda kwavaHichilema panyanga ndiva Rafael Munjodzi, avo vanoti vechidiki vapiwa chitsvambe nevanhu vekuZambia chekuvhota neuwandu hwavo sezvakaitika kuZambia.
Above 70%. Nozvati kutaura izvozvo kuti vanhu vakava register kuvhota vakanovhota vese zvine mutsindo zvinoita kuti kana wekubirira uite mushoma.
VaMunjodzi vanoti chimwe chakavafadza ndechekuti bazi rinoona nezvesarudzo muZambia rakaratidza kuti ranga risina kurerekera kumapato ezvevatongerwo enyika. Mutauri weMDCT vaWitness Dube vanoti zvaitwa kuZambia zvinodzidzisa mapato kuti kana vasingagone kutonga vanogona kubviswa nevanhu zvisina mhirizhonga.
Zvinofadza chose kuti mapato ange achiziva kuti vanhu vave muhutongi kana muhurumende inyaya ingori nezvekuita nepundutso yevanhu yekugadzirisa upenyu hwevanhu. Iyi ichaita leseni yakanaka kuSata kuti kana vatungamiri vasingaite zvakanaka vanogona kubvisiwa pazvinzvimbo.
Munyori anoona nekudyidzana nedzimwe nyika mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvari Gladys Kwatayo mukukorokotedza vaHichilema vati kukunda kwavo chidzidzo chikuru kuutongi hweumbimbindoga hwavanoti huri kuitwa munyika dzakaita seZimbabwe neSwaziland. Muzvari Kwatayo vanoti nyika yeZambia yarakidza pasi rose kuti masimba anogona kugamuchidzanwa pasina anorambira pachigaro. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu, avo vari kuZambia vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kuti sarudzo dzinokwanisika kuitika kunyange kuine denda recovid-19.
COVID dzimwe nyika dziri kutoedza kuhwanda nemunwe pachirungu vanoiti smoke screen. COVID haisiriyo chinhu choka chingamisa sarazo tizingezi chitwa Zambia ino tipa mchitizo ichocho
vabobo sibunu vanoti chimwe chinu chakakosha chinofanya waku zizgwa ne Zimbabwe kubuda pachira pamsoro pekuno gadiru wa mapepe kuvota kana kuti ma ballot papers uye kuti mangani anenge apinda munyika vatiwo bazi rinoona nezvesarudzo reelectoral commission of Zambia rakakoka mapato ose akapinda musarudzo kuenda kunyika yeDubai kwaigadzirwa mapepa ekuvota tachigara werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe election support network iro rakatumira nhengo dzaro kunoongorora sarudzo kuZambia vaGeorge Makoni vanokafadzwa zvikuru nemabatiro akanaka akaita mapurisa ekuZambia basa ravo
mapurisa ekuZambia vakachika kuitwa violence yaitwawo nebato rePS vakakwanisa kusunga vaikondoresa bongozo zveikoko violence yaitikawo nemapato anopikisa vakakwanisawo zvakare kusunga vakakondoresa violence
munyori mukuru webazi rekuburitswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter vachikorokotedza vaHichilema nebato ravo nekupiwa rutsigiro nevanhu vemuZambia mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vePatriotic Front vakorokotedza vaHichilema vakati vachaita zvose zvinodikanwa nemutemo kuti vatambidze masimba murunyararo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kutambidzana masimba murunyararo kwakanakira utongi hwejekerere kwete kuda kurambira pachigaro zvinonzi zvaida kuitwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye zvakaitika muZimbabwe mugore ra2008 apo vakuru vemasoja vakapika kuti havaizopa masimba kuna Mushakabvu Morgan Tsvangirai vebato reMDC kunyange vakakunda Mushakabvu Robert Mugabe musarudzo ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Mutauriri wekomishen inoona nezvekuregererana yeNational Truth and Reconciliation vaObert Gutu vanoti muurongwa hwavo hwekutenderera mumatunhu Mangwana vanenge vari kutarisira kuita misangano muHarare vaGutu vari kuendererawo mberi nebasa sakomishina kunyangwe sangano reZimbabwe Human Rights Association rakavaendesa kudare repamusoro richiti fanira kusiya basa nekuti kudomwa kwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutyora bumbiro remutemo sezvo vanonzi vakabuda pachena vachiti nhengo yeZANU PF komishini iyi pamutemo inoda vanhu vakazvimirira vaGutu kunyangwe vakaenda kuState House vachiti vave nhengo yeZANU PF vanoti havana kumbova nhengo yebato iri zviri pamutemo mukuzeya nezvenyii Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wekomishen iyi vaGutu
tichange tine misangano yakati kuti tichange tichiita svondo rino
chinangwa chemisangano iyi ndechei chaizvo
misangano iyi ine chinangwa chokuti tisangane nekugarisana pasi nekukurukura nevatinotiwo muchirungu mastakeholders panyaya dzekuvaka runyararo muno muHarare Metropolitan Province musangano wedu wokutanga tichange tichisangana isu negurukota rakamiririra nyaya dzedevolution nemaprovincial affairs muHarare Metropolitan Province Honorable Engineer Oliver Shidau chinangwa chedu ndechekuti tisangane navo tikwanise kuwana mukana wokuvatsananguriravo kuti isu NPRC muno muHarare Metropolitan Province tichazengewo tichikumbira kuti tishande nehofisi yavo nemamwewo mastakeholders panyaya dzekuti tirambe tine runyararo
ndevapi vamwe vamuri kutarisira kusanganawo navo
tichazenge tichiita musangano nenhengo dzeNational Junior Council Association tichazenge zvichiita musangano naProvincial Development Coordinator vatafadzwa muguti chinangwa chiri chimwe ichochozve chokuti tivake runyararo muprovinsi yedu yeHarare Metropolitan Province pakuendera mberi nemisangano yedu tichasanganazve nachairperson wethe Provincial All Veterans Association muno muHarare Metropolitan Province
munenge mune chinangwa cheyapa
tine chinangwa chimwe chetezvo chokuti tirambe tichivaka runyararo muHarare Metropolitan Province tichaita zvemisangano naacting mayor veguta reHarare Councillor Stuart Mtizwa tapedzazvo tichaita zvemisangano naacting town clerk veguta reHarare tichaita zvemisangano vemasecurity services muno muHarare Metropolitan Province izvo zvichisanganisa officer commanding vemapurisa muHarare Metropolitan Province tichaenderera mberizve kuita musangano neve kuZimbabwe Prisons and Correctional Services.
Mapato api amuriku tarisira kusangana na wapa?
Mapato wakata se ZANU-PF, MDC Alliance, MDCT, ne wamo wa mapato wachanga vashida wakuti wasangana nesu. Tine shinangwa hecho chocho kuti tirambe tishwakaru nyararo mu Harare Metropolitan Province. Tichaita jemi sangano, newe atunutio ma CSOs, kana tuma Civil Society Organizations, wakata sana nango, ne wamo wakadaro.
Mutauriri wekomisheni inoona nezvekuregererana munyika yeNational Truth and Reconciliation vaObert Gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vevanhu vafa mushure mekundengendeka kwenyika muHaiti nemusi wemugovera vadarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu nemazana manomwe vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi. Dzimba nezvimwe zvivakwa zvakaparadzwa. Vanoona nezvemamiriro ekunze veUnited States Geological Survey vanoti vave kutyira kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuita manyama amire nerongo nhasi sezvo kuri kutarisirwa dutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Tropical Cyclone Grace riri kutarisirwa kurova zvitsuwa zveHaiti neDominican Republic. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuramba kuti vakakurumidza kubuda muAfghanistan zvinonzi nevamwe zvasiya madzimai nevamwe vanopikisa chikwata cheTaliban vave parumananzombe. Kubva America nemauto eNATO zvavakazivisa kuti vave kubuda munyika iyi, varwi veTaliban vakabva vatora maguta ose, mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vachibva vatiza kuenda muhupoteri. Hurumende yeAmerica inoti yanga isingadi kuramba iri muAfghanistan mayanga yapedza makore makumi maviri. Asi vamwe vari kushora vaBiden nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nekukurumidza kubvisa mauto munyika iyi vachiti zvinoshoresa America uye kusiya vakawanda muAfghanistan vave mumukanwa mamupere. Vamwe vanhu vakarwara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba vari kukurudzira vari kuzengurira kubayiwa kuti vaite izvi nekuti vakapotsa vaenda kwamupfekanebwe. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vaimbova mupurisa muZimbabwe Republic Police vaMalvin Mudyiwa, mumwe akapona nepaburi retsono mushure mekubatwa nechirwere ichi vasina kunge vabayiwa nhomba yeCOVID-19. VaMudyiwa vanoti vakatozonoponera kuchipatara chekuParktown uko vakange vopuwa mweya wekufema kwemavhiki matatu sezvo vainge vozarirwa uye vagara vaine chirwere cheasma.
Ndasvika kumba ndobva ndangofunga kuti ayo inenge flu manheru ndakuda kunorara. Ndakanzwa kuti haisiyo flu, pane zviri kutova zvakakosha zviri kuitika muviri mangu kwakuedza. Ndakunzwa kuti ayo hazvichanyatsoiti zvakanaka. Ndakazoenda kwachiremba, chiremba ndobva atitaurira kuti problem iri kuti izvo munenge makasangana nechirwere chiriko ichochi ichi, that's COVID-19.
VaMudyiwa vaendera mberi vachiti vakashamiswa apo vakapedza kugeza vakatarisa pachiringiro vakaona mufananidzo wavo wairatidza kuti vainge vasara mapfupa chete.
Svika kumba kusimuka ndaizvizvo ndisupwa ngu zvakanakanaka, asi ndasimuka ndikagara pasi ndaita fanika munhu anofamba 50 or so kilometers. Pandakati ndoda kudi, ndoda kuti ndimbogeza, pandakapinda mubathroom, ndapinda mubathroom ndikutoseka zvangu ka, asi zvandakaona ndakashamisa. Ndichitarisa paglass, I was surprised by the thing which was appearing before me, a mere skeleton. My skin yanga yakwatuka. Pandakapedza kugeza kwene aibuda mumusoro nchida kukama musoro wangu.
Mumwe mugari wemuHarare kuTinwald North vaProvidence Moyo vanoti vakabhadhara mari yakawanda zvikuru kuti varapwe chirwere ichi vari kumba kwavo. Vanoti chirwere chavasiya vasinganyatsogona kumira kwenguva yakareba zvekuti kuti vaende kuri kubayiwa nhomba kune vanhu vakawanda zvinovanetsa.
Ini ndakarwara nechirwere cheCOVID-19 kwemasvondo anokwana kuita mana. Ndakangotanga ndichipera simba kusvika ndanga ndisingachakwanisi kufamba zvakanyatsonaka. Ndairwadziwa pachifuva asi ndandichikwanisa hangu kufema zvakanaka. Ndakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure memazuva anokwana kuita mana ndokuzono testa positive. achiba wandi pa prescription yema drugs ndiri pa madrugs wayo ndakatanga uku nzwa appetite ichidzoka ndikanzwawo kuti ndakunyatsowana simba mbichana mbichana asi chakaramba chichirwadza chifuwa asi zvinezvi aiwa ndakunzwa zvakanaka ndakatesta negative mazuva apfuura aya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano avo vari kuita ongororo yemishonga yeCOVID-19 muzvare Miriam Chemanza vanoti vakabayiwa nhomba vakatapurirwa chirwere ichi havazonyanye kurwara sevasina.
Dr. Varian, rudzi uru runotapukira zvakanyanya nekuti rine simba pamusoro pemamwe marudzi eCOVID atinoziva. Runokwanisa kuzviratidzira mhando dzakawanda dzakasiyana-siyana panguva imwe chete. Runobata vanhu vakavhakisinetwa, runobata futi vanhu vasina. Asi kumunhu akavhakisinetwa, marwarire aunoita akasiyana nemunhu asina kuvhakisinetwa.
Nyanzvi yeutano Dr. Tinashe Gede vakurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 uye kuti vasateerera zvinobuda pamadande mutande zvisingabvi kunyanzvi dzeutano pamusoro penhomba dzeCOVID-19 sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna taisireva. Vaendera mberi vachiti panguva ino yeCOVID-19 chakakosha kubayiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekuti vanhu vapfeke mamasiki, vageze maoko uye vagare vakatara mukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Pane gwaro rakaburitswawo nehurumende rinonzi COVID-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status riri kutsinhirawo kuti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeCOVID-19 iri kutenderera munyika yeDelta variant. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Munhau dzemitambo, maneja weMawarriors vaWellington muPandare vari muYaounde kuCameroon vakamirira kunzwa kuti Zimbabwe ichasangana nezvikwata zvipi mumafinari e2021 Africa Cup of Nations. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
VaMupandare avo vakaenda nemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti hapana chikwata chavanotya mugungano iri kunze kweCameroon iyo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya.
Hapana chatinganyanya kutya kunze kweCameroon nekuti Cameroon ndiyo iri pamusha payo. Ndo vanenge vane support yakawanda yema supporters avo. Timu inenge iri pamusha payo shure vanhu vakawanda ndekudaenda mberi, saka zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kuti zviitike kuti ende mberi.
Muraridzi wechikwata ichi Zdravko Logarusic haasi kukwanisa kuve ari muEgypt sezvo ari kumusha kwake kuCroatia uko ari kugadzirisa nyaya dzemhuri. Logarusic ari kutarisirwa kudzoka muZimbabwe musi wechitatu. Asi vamupandare vanoti chinangwa chavo ndechekusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika.
Tiri kutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kokupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaita.
Kumubatanidzwa wezvikwata uyu maOrias ari mupoto yechitatu pamwe chete ne Cape Verde, Mauritania, Gabon, Sierra Leone ne Guinea Bissau. Zimbabwe haisangane nechimwe chezvikwata chiri mupoto iyi mumitambo yekutanga. Asi Zimbabwe inokwanisa kuiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco kana Cameroon. Zimbabwe inokwanisa zvekare kubatanidzwa nezvikwata zvisina mbiri muAfrica zvakaita seMalawi, Sudan, Equatorial Guinea, Gambia, Mali neBurkina Faso. Makundano eAfrica Cup of Nations ari kutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dzemuZambia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.